Vachitaura nhasi pamarinda emagamba anosvika makumi matanhatu nevatatu muchinhoyi, hama yerimwe remagamba manomwe yakafa pahondo yemuchinhoyi, vaChristopher Chatambudza, muzvari Flora Chatambudza, vachema-chema kuti havana chavakawana. Muzvari Chatambudza vati mhuri yavo igere kumhondoro kusingarimike zvakanaka nekuda kwejecha.
I think handifungi kuti pana aka semusha mukuruka handizoti pana akaita effort yacho here zvimwe futi zvine zviri zvekunyatsoziva kuti tofambisa senyaya yacho haana mhuri yaakasiya akangosiya hama iye ndinongotika semhuri yekwachatambudza sezvo variwo vane hamaoka yakakwanisawo kusunungura nyika ino handiti vanofanira kungowanawo magariro akanakawo kuti vawaniswewo nzvimbo dzekugara kana kuri kuminda vopiwo minda nekuti I think nzvimbo yavagera vanhu kwachatambudzaka inzvimbo ine jecha yeye.
Vati vakaziva nezvekufa kwaChristopher munhepfenyuro pamwe nekuzviverengera mumapepanhau asi pasina kana munhu akauya kwavari.
Vanhu vakawanda vakatozoziva kufa kwake vaakunzwa mazita kunokuhondo yatopera.
Imwe hama yerimwe gamba vaArthur Maramba, amai Bhesi Njodzi, vanova muzukuru wegamba iri, vanoti kunyange vachigara muchinhoyi havasi kurangarirwa nehurumende.
Asi tiri kutinetsa ndechekuti isusu vazukuru vana Arthur Maramba neni wacho Bhesi naJoseph tinogara munomu hatiri kurangarirwa nechinhoyi kuti tina sekuru vakaitawo basa hombe muno. Ini ndakazofara ndichiona Arthur Maramba akanyorwa kunzi Arthur Maramba Street but vanhu vacho tiri munomu yekwaMaramba nevamwe vari kumusha vanofanana neni muzukuru Njodzi hatisi kuonekwa naJoseph Njodzi haana kana munda haana kana chainacho.
Amai Njodzi vanoti kunyange vaMaramba vakaenda kuhondo vasati varoora, mhuri yavo inofanirwa kuyamurwa nekupinzwa mabasa muhurumende uye kuwaniswa nzvimbo dzekudzidzira mabasa.
Kuti vana vedu vaendewo kana kunursing kana kuteaching kana zvimwe zvinhu zvehurumende hatisi kutariswa asi varipo vanokodzera. Joseph Njodzi ane vana vanofanira kuti vabatsirwe iko kwaMaramba kune vana vanofanira kuti vabatsirwe but hazvisi kusvika. Ukasvika kumahofisi onza ikoko voko hatina kudotondine hama yakatura muno todedzei kwaMaramba hazviitike vaikwachipenika kunesi tine vana vanofanira kuenda kunesi but havaendi asi vane munhu vari kudemekedza pano ndatozvachinza Arthur Maramba ndapandatosumukwa kutamba nditi yesu vanhu vanorangarira Arthur Maramba.
Vachipa divi ravo mukuru wevambove varwi vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Muoni vati chiri kunetsa ndechekuti magamba manomwe aya haana magwaro akanyorwa kuti vakapiwa chiremerera chekuve magamba enyika. Vamuoni vanoti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazivisa kuti vanomwe ava vave magamba pamusangano wevechidiki wakaitirwa muchinhoyi asi hazvina mapepa sezvinotarisirwa pamutemo.
Issue ya declaration yakaitwa navaMugabe muna 2017 I think yaitwa declaration that phase only we don't have at the moment improper paper yakauya but we are now following up on the declaration kuti ichi release waidi iuye then we have them as national heroes.
Asi mumwe wevaive chimbwido munguva yehondo muzvari Constance Mukandiwa vati pavakabatsira muhondo vainge vasingatarisire kuzopiwa mari nekudaro vanoti vanogutsikana nekuwana rusununguko ruzere. Muzvari Mukandiwa vati havo zvinhu zvikazonaka munyaya dzezveupfumi vanogona kuzotendwa asi haisi nyaya hombe.
Tiri kufara zvakanyanya tichirangarira vana mukoma vataiva navo munguva yehondo kuona vachiremekedzwa mukati menyika ino. Isusu tiri vana vanoziva kuti baba vedu kana vasina hatigone kurasa mbereko, tinoziva kuti vachawana gore ravachawana baba vedu vachaziva kuti kune vana vavakashanda navo munguva yehondo. Tiri kuziva kuti vachatirangarira zvakanyanya.
Hondo yepachinhoyi kana kuti chinhoyi battle yakarwiwa musi wa28 kubvumbi 1966 yakabva yavanhanga nyaya yekurwisa hurumende yeudzvanyiriri yaIan Douglas Smith nezvombo. Magamba manomwe aya akapinda muRhodesia achibva nekuZambia. Vakashaya ava vanosanganisira vachatambudza, vaMaramba, vaSimon Chimbudza, vaNathan Charumuka, vaGodwin Manyerenyere, vaEfraim Shenjere navaDavid Guzuzu. Mutungamiri mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vachagadzirisa nzvimbo iyi kuti ive chiremerera nekuisa dombo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.